vanhu vakapfurazirwa misha nemvura, vanhu vakarasikirwa nezvipfuyo nemidziyo yavo, vanhu vari mudambudziko rokuti havana pekugara pakanaka, migwagwa haifambiki, taenda pabhiriji ratati takuenda kune Ziwai, tatotadza kupinda ikoko kubva pataenda paWingezi apa. Saka parakidza kuti pakaoma, taudzwa nyaya yevanhu vakaeredzwa nemvura vechidiki vakazowanikwa kuzasi kunana Nyazvidzi shure mokunge vatorwa kunana Wadhi 2 yemuno munzvimbo. Saka tinotonyatsoona kuti dambudziko ririmo rakaoma. Tatarisa tikaona futi kuti mabhiriji, taenda paNyanyadzi Bridge. Nyanyadzi Bridge ranga richinesa pakuti ranga richinge rakafushirwa nemvura pamusoro, saka madhaka mamwe anga okonzera kuti vanhu vaite maaccidents. Takambozobatsirawo basa ipapo tikazoenda kuchipatara kwatanoona mitumbi yevanhu vakakukurwa nemvura, murume nemukadzi, nematambudziko ari pachipatara ipapo ekuti mamoshari anenge asingashandi zvakanaka. Saka dambudziko rikuno rakaoma. Tukaenda paTanganda apa kuchipinge, taonawo kutorwa kwakaitwa bridge ipapo harisapindike. Mapurisa ndoazoti haakwambuda kuenda neutungamiri rinogona kuita dambudziko nokuti dzimomota dziri kunyura nekuti bridge ranga rakaitawo dambudziko mukwagwa ikoko. Saka dambudziko rimuno muchimanimani rakakura.
Imi muchitaurawo nevagari, vari kuti vari kuwanawo rubatsiro here netarisiro yavo?
Vagari vazhinji vari kutaura kunyunyuta nekutsutsumwa kuti pane chinono, hapana chimbi chimbi pamabatiro ari kuitwa nehurumende. Vanga vachitarisira kuti pamwewo zvikopokopo zvaiuya nechimbi chimbi, mashoko pamwe dai akatorwa nenguva yekurumidza nekudzidziso dzakakwana. Vanhu vakatorwa vakaiswa panzvimbo dzinenge dzakanaka, vachigadzirwawo misha yechinguva chidiki kana vechidimbu chidiki apo pachigadziriswawo kuti kwavanenge vachirarama zvinge zvakanaka. Ndaanichitarisa pabhechinafu, mazariro akaita bhechinafu handisandakambovaona achiitika munhoroondo yenyika ino. Mama akazara kuti pamupa mvura yakaenda kwese kunoenda. Saka kurakidza kuti mvura iyi yanga ine ukasha zvokuti panotoda kubatana kwakanaka. Saka vanhu vari kuchema nenyaya yokuti dei hurumende yarakidzawo hanya panyaya yechikafu, hanya pamagumbeze, hanya pakuvigwa nekuchengetedzwa kwevafi vakatisiya. Nekuti vazhinji vaita dambudziko rekuti mitumbi yakusvika pakufuta kana kuti kuda kuputika nokuti hapana magesi, hakunawo fuel, hakukwanisi kufambika mabhiriji asinyatsofambika zvakanaka. Takunotoda zvikopokopo kucherawo pari kunoita kuchera nekuti mvura inongova pese pese. Saka idambudziko rakaoma zvikuru.
Imiwo sebato rubatsiro rupi rwamakwanisa kuunganidzawo nokuti hainzwawo kuti maamuchiunganidzawo rubatsiro?
Tauya kuno mota dzakarembera nechikafu, dzakarembera nezvokudya nezvokupfeka, dzakarembera nemagumbeze kutingobatsira. Asi munodziziva kakubatsira nhamo yapinda, kungoitawo kuti pamwe tifunhidzire nhamo, kuvharidzira nhamo. Asi dambudziko charo riripo, tasiyiwa takashama senyika, tasiyiwa tiri mishwino kuti pane vatofaka nekuda kwechiitiko. Izvava zvakanaka kudei pakaitawo dziviriro kana kuti kuona sokuti pape nemashoko akakwana nekuburidza kwakanyanya kwokuti dei takatsveta motikari dzenyika dziya, maherikopta enyika aya dzinombobuda dziya dzinobudisa uti hwokutosora honga dzingashandi kuno. Asi mafuta acho aifanira kuti pakaitwa chimbi chimbi inosimboitwa ipapo nechikarukaro chekuti zviite zvakanaka. Saka izvozvo hazvina kuitwa. Asi zvisinei, tiri kuzama kuramba tichingounganidzawo zvatinogona. Tiri kuwana rubatsiro kubva kumakereke, kubva kuna vakazvimirira vega vari mabhizimusi nekune dzimwe nyika nemaZimbabweans ari mudiaspora. Tiri kuona kuti vari kuita zvinonakidza zvikuru. Saka tinozvitenda zvikuru.